Fidel.
Oxygen 5 Music.
Last time I checked your non-profile pic, ndakaona pane mumwe mufesi so anga akagerwa zvakanaka. Anenge anonamata savada. Memory, memory.
Unondiuraya nema memories.
Memory, memories.
Chishanduraya ma memories.
Memory, memory.
Unondiuraya nema memories.
Memory, memory.
Chandasara nacho ikatiria. Rawakandi papa fale gore
liya. I hope kwa uri go uripo. Uso ndina ngarira bo. Mumwe wangu